Vachipa mashoko avo mairano nemamiriro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vanhuwe vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
Mr. Speaker said that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finish our areas clearance roadmap.
Vati kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe refodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati South Africa, United Arab Emirates neMozambique ndizvo zviri pamusoro pekutenga zvinhu zvemuZimbabwe. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vanwiwe kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuamerica kuti vakwanise ndisa mari yavo kunyika dzavo.
Business doing business yamataura taishitaisa kuti inogona kutibetsera pama investors ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yavaa kuprocesa muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachinosevisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvi zvamaita nokuti mari iri kuwanika mustreet US yakuwanika mustreet hakuna US mbank ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vamwe vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuamerica muna kukadzi, izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura mutsika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizinisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuamerica range richitenga madhora ertgs matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. Vamwe vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizinisi vaiwane mumabhanga uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avanwiwe, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
Vanwiwe dambudziko ravanaro mudirekiti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai nandiri munhu anovapa yambiro ndaivanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti nzvimbo irambe ichidzoka muhurumende, nekuti zvose zvinovataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vavafanana naThomas anotesa nekuona.
Vamwiwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei, apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.